Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neveZimbabwe Election Support Network pamusoro pemafambiro akaita sarudzo yemutungamiri wenyika kuZambia, vaZamushiya vanoti masangano ekuZambia akaita basa guru rekudzidzisa vanhu pamusoro pesarudzo, uye vati masangano emuno ari kutadza kuita izvi. Vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuda kuita sarudzo dzemabyelections dzekusarudza vachatora zvinzvimbo zvakasiyiwa naMai Joyce Mujuru kuMount Darwin navaEmerson Mnangagwa kuChirumanzu, Zimbabwe. Masangano aya haana zvaari kuita kudzidzisa vanhu kodzero dzavo pasarudzo. Vati dambudziko guru remasangano emuZimbabwe nderekuda kudzidzisa vanhu kodzero dzavo kana kuti civic education panguva dzesarudzo chete, uye vati chakakosha ndechekuti vanhu vanofanira kugara vachidzidziswa zvisinei kuti pane sarudzo here kana kuti kwete. Vati izvi zvinoita kuti vanhu vazive zvakakoshera kuvhota, uyewo zvinoita kuti vasamirire kuudzwa kuti vanyorese kuvhota kana kuudzwa kuti vandovhota.
Nemamiriro akaita zvinhu, masangano aya haana zvaari kuita, uye anenge asina simba rekudzidzisa vanhu kodzero dzavo nezvavanotarisirwa kuita. Zvakakosha kuti masangano aya arambe achidzidzisa vanhu zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti hakuna.
Mukuru werimwe sangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center vataunda Chimini vati vanobvumirana nemaonero avaZamushiya, uye vati sangano ravo rave kusandura mashandiro aro kuti ripe dzidziso nguva dzese kune veruzhinji maererano nezvakakoshera kuvhota pamwe nekusarudza vatungamiriri vavanoda. Vati masangano akaita seravo akakwanisa kuita izvi kuZambia nekuti komishen inoona nezvesarudzo yakavapa mvumo yekuita izvi, uye vati izvi hazviitike nyore nyore muno.
KuZambia dambudziko iriro ranga risingaonekwi. Chatakaona chinofadza ndechekuti masangano akazvimirira ega sana Election Resource Center vaipuhwa mukana wekunyatsoshanda vachikurukurirana nevanobata sarudzo kuZambia.
Vachimini vaZamushiya nevamwe vataura pamusangano wanhasi vati Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kuZambia, iyo vati yakaita sarudzo dzakajeka. Vachimini vanoti zvidzidzo zvingatorwe neZimbabwe kubva kuZambia inyaya yegwaro revavhoti rinopiwa kumapato ese anenge ari musarudzo pamwe nevanoongorora sarudzo pachena, nyaya yekusabhadharisa vatori venhau pamwe nevanoongorora sarudzo, pamwe nenyaya yekuti vanhu ava vanopiwa mukana wekupinda munzvimbo dzese dzinenge dzichivhoterwa. Vatiwo chimwe chakakosha kuti komishen yesarudzo ishande pasina kupindira kwehurumende, pamwe nekuti vashandi vehurumende kana mauto vasapindire munyaya dzesarudzo sezvaiitwa muno apo mauto aitaura pachena kuti ainge asingazobvumi kuti munhu asina kuenda kuhondo yerusununguko atonge nyika.
Mukatarisa zvinoitika kuZambia zvakatisiya nei nezvinoitika muno. Vechiuto vemuZambia vanotendera kuzviisa pasi peutongi usingapfeki uniform. Zvichireva kuti vanobata zvechiuto havapindiri munyaya dzezvematongerwo enyika.
Sarudzo dzekuZambia dzakaitwa mwedzi wapera mushure mekufa kwavaMichael Sata dzakanzi nemasangano ekunze dzakange dzakachena. VaEdgar Lungu ndivo vakakunda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.